control. And remember to listen to VOA.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 29 Gunyana September 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vamwe vanoti kufumbura vanhu vanonzi vari kufambisa mari yekunze zvisiri pamutemo hakuna zvakunobatsira kana vakuru vakuru vanoita izvi vachisiyiwa. Dare redzimhosva repamusoro rinoudza vakazembe kazembe navagodwin madhanga kuti vabhadhare imwe nhengo yemdc zviuru gumi nezviviri zvemadhora ekuamerica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vasere 8 vakafa nechirwere checovid-19 munyika yose uye vamwe vanhu mazana matatu ane makumi mana nevashanu 345 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine makumi matanhatu ane gumi nevashanu 4615 ukuwo vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vave zviuru zana nemakumi matatu ane mazana maviri nemakumi manomwe nevaviri 130272. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakange vave mamiriyoni matatu ane zviuru makumi matanhatu ane mazana mana ane makumi manomwe nevatanhatu 3,060,476. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni maviri ane zviuru mazana maviri nemakumi maviri nezvipfumbamwe mazana matatu negumi 2,229,310. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Imwe nyanzvi mune zveupfumi inoti danho rakatorwa nebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe nezuro rekufumura vanhu varinoti vari kufambisa mari yegunze zvisiri pamutemo harina zvikuru zvarinobatsira kana hurumende isina kutorera matano makambani nevamwe vakuru vakuru vanonzi vanotengesa mari yekunze pamukoto. Vamasimba kuchera vanoti danho iri idanho raifanirwa kupembererwa asi dambudziko raitika nderekuti rakakura kudarika mazita makumi matatu akaburitswa neReserve Bank of Zimbabwe evanhu vanonzi vari kufambisa mari zvisiri pamutemo. Bhanga guru renyika rakabudisa mazita evanhu ava richiti ndivo vakawanikwa neboka reFinancial Intelligence Unit kuti vari kufambisa mari yekunze zvisiri pamutemo vachishandisa nharembozha nemadandemutande. Gwaro rakaburitswa nebhanga guru iri rinoti mabhanga akaziviswa kuti avharire mari dzevanhu ava uye kuti vasakwanisa kutora mari dzavo kwemakore maviri. Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navakuchera pamusoro penyaya iyi.
Raifana kunge riri danho rinopembererwa asi dambudziko raitika nderekuti manzwisiro andiri kuita nyaya dzekukanganiswa kwemari akakura kudarika mazita makumi matatu atapiwa neReserve Bank. Reserve Bank yakativimbisa mwedzi wapera kuti itange ichifumura avo vane maservice station vari kuwana mari yekunze kwenyika vanofanira kutengesa peturu nemari yemunomu vachiri kutengesa peturu nemari yekunze kwenyika. Nanhasi hazvina kuitika. Saka avawo tinotongotiwo vari unfortunate kana kuti vaitawo munyama wavo zvaakubvawo nekuti wabva mubamani nekuti chokwadi chaicho chaicho ndinekuti nyaya iyi yeku kusafamba zvakanaka kwemari inyaya yakakura kudarika vanhu ava makumi matatu vane mazita aburitswa nereserve bank.
Chii chikonzero kuchera chiri kuita kuti vanhu varamba vachishandisa kana kufambisa mari nenzira idzodzo dziri kutaurwa dziri kunze kwemutemo? Tichiona kuti pane zvakaita seauction floor nezvimwe zvakadaro.
Ngatiwirirane kuti vanhu vanenge vachitsvaga mari idzi vazhinji vachiona makambani, havasi vanhuwo zvavo. Tikada kutaura auction floor yamuri kutaura, pari kutora mavhiki gumi zvira 10 weeks kubva pamunonzi mawana mari nhasi musechipiri kusvika pamunozoiwana. Zvino kambani inenge ine zvinhu zvainoda kutenga, ine zvinhu zvainoda kubhadhara 10 weeks dzinenge dzakawanda. Saka vanopedzisira vaakuenda kunotenga mari pamusika mutemo. Saka yatiri kuti auction ine matambudziko ayo atinofanira kugadzirisa iwawo ekuti nhasi munonzi imimi mukomajonga mari yamuri kuda mapiwa, asi munozoiwana kwapera mwedzi miviri. Zvoreva kakuti imimiwo kuti mushandika kwacho zvinenge zvichinetsa. Saka paifanira kuwanika nzira yekuti one vari kuwana mari idzodzo vasiri kudzishandisa zvakanaka ndo vaifanira kutanga kufumurwa kutadza kuti vapindewo mauction mune vamwe. Number two, paivewo nguva shoma pakati penguva inonziwa one wabvumizwa kuwana mari iyo yaunenge wapiwa nekuzveiwana kwacho, nekuti 10 weeks dzakatowanda zvisingaiti. Ndakaona hurumende ichiti yamboisa dzimwe mari dzekuti imbovhara-vhara mikaha yanga yavhurika ipapo, asi tinoona kuti hazvisati zvanyatsa kushanda izvezvi pazvinofana nge zviriita. Auction system ikashanda zvakanaka, vanhu vachiwana mari nenguva, vasiri kuzvishandisa zvakanaka vachibatwa, zvinhu zvinotanga kufambira zvakanaka, kwete zvekufumura vanhu ava makumi matatu tichiti ndozvichaita
avo vange vari Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Kota rinoona nezvemukati menyika vakazembe-kazembe nemukuru wemapurisa vaGodwin Matanga vakanzi nedare repamusoro vabhadhare mari inosvika zviuru gumi nezviviri zvemadhora ekuAmerica US$12,000 kune imwe nhengo yeMDC muzvare Linda Musiya Manje vakasungwa vachipomerwa mhosva yokupunda mupurisa vaPetros Mutedza kuGlenview. Muzvare Musiya Manje nevamwe vavo makumi maviri nevasere vakazochenurwa nedare. Hatina kukwanisa kubata vakazembe sezvo vange vasingadairi nhavo rembozha yavo, asi mukuzeya nyaya iyi Blessing Zulu weStudio 7 abata mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda.
Dare reHigh Court rakapa mutongo sondo rapfuura iri wakabva kuna Justice Manzunzu, wakapa mutongo wekuti muzvare Linda Musiya Manje wabhadharwe kando watwe compensated pamari inokwanisa kusvika US$12,000 kana kuti the equivalent kana kuti yakaenzana nemari iyoyo pachishandiswa Reserve Bank of Zimbabwe exchange rate iripo, handizi kuti inenge yakamira sei.
Zvii zvanga zvaitika kuti dare rizo pamutongo?
Izvi zvakaitika mushure mekunge magweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights wanova mukoma Jeremiah Bhamu, muzvare Fiona Ilif, nasisi Muchenje wanga vaenda kudare wachinyunyuta nezvakaitwa kuna Linda Musiya Manje akasungwa muna 2011 achipomerwa mhosva yekunzi wanga vauraya mupurisa pamwe chete nevamwe 28 vagari vemuGlenview kana vagari vemuHarare munomu. Asi sisi Linda Musiya Manje wakaonekwa asina mhosva naJustice Bhunu muna 2013 zvinova zvawakazotsvaga magweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights kuti vavabatsire muku nokuti vaiti vakasungwa pasina mhosva yavapara, vakavharirwa mushitokisi, vakagara mujeri, vakaitwa inonzi muchirungu malicious prosecution. Ndozva vakachinyuta kuti zvanga zvisiri pamutemo, uye zvavakachema zvakare kuti ndaita loss of income kana kuti mari yavaiwanawo mukumabhindawo kwavo wakatadza kuiwana panguva yavanga vari munguva yeunhapwa, nguva yekuvharirwa. Saka vagweta akakwanisa kusvitsa nyaya iyi kudare reHigh Court. Court zvakapa magimenza avo kazvichemo zvavo kuna Justice Manzunzu wano wakazopa ruling yavo majemanja apa vachita uyu ngakombanzitwe ngaabhadharwe madamages
vaipa zvikonzero zveipa kupa mutongo
nokuti kodzero dzake dzakachorwa nemapurisa eZimbabwe Republic Police aishanda ari under ministry yavo parent ministry Home Affairs. Saka umwe mutongo watagashira watagashira iwowo raisiyo nyaya yega pane zvakare nyaya ya mama wanonzi Beta Mutsau wekumvurwi wakamirira mwanakomana wavo imaina hatingagona kumudoma nezita nekuti mwana mudiki serekasi wakapiwawo judgment yakapiwa makore apfuraya asi sondo rapfuura nemusi wa 24 September pana retired major wekuma retired general wekumapurisa wekumasoja uko wakakwanisa kunga wakapiwa order yekunzi waripe mwana wakarumiswa nembwa dzavo kupurazirawo kumvurwi
vakanzi vabhadhare mari yakadiya
panewa kubhadhara mari inosvika total 194,000 RTGS county madhora edu emuZimbabwe ivava manguja ivava. Saka sondora pfuura wakatobhadhara mari yakakwanisa kusvika pa 30,000 RTGS kana Zimbabwe dollar wari kuda kuzadzikidza kuti mari isvike pa 194. Saka vasara ne 74,000 dollars yava supposed kubhadhara kuti yakatarwa nedare kunzi wakombanzete mwana uyu wakarumisa nembwa akakwara zvikuru zvekuti musoro wake haututaridziki zvakanaka mapikicha acho haafadzi asi amai nemwana ava wakabatsirwa zvakare namzvare Fiona Ilaif wekuZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Sangano rinorwira kuti munyika muye nesarudzo dzakachena reZimbabwe Election Support Network ZESNI rinoti ongororo yarakaita mumwedzi minomwe yapfuura inoratidza kuti pachine zvizhinji zvinofanirwa kuitwa mukupindudzwa kwemitemo yesarudzo kana kuti electoral reforms. ZESNI inoti hapana zvikuru zvati zvaitwa nemitemo yesarudzo yakakurudzirwa nemasangano akauya kuzoona sarudzo dzichiitwa muna 2018 yeElection Observer Missions. Tichipedzisa hurukuro yedu pamusoro peongororo yakaitwa nesangano ravo, mukuru wezvirongwa muZimbabwe Election Support Network amai Elden Kandororo Ndingani vanoti ZESNI iri kushushikana zvikuru kuona kuti hapana chikuru chati chaitwa nehurumende panyaya iyi, vachiti chinonyanya kuvanetsa inyaya yekuti sarudzo dzavapadyo nekuitwa ipo pasina chati chaitwa. Kupindudza kwemitemo yesarudzo hakusi kufamba sezvinotarisirwa, vachiti hurumende inofanira kukurumidza kuzvigadzirisa sezvo nguva yekuti sarudzo dziitwe yavapadyo. Amai Kandororo Ndingani vati sangano ravo rinokurudzira hurumende kuti itore nyaya yokupindudzwa kwemitemo yesarudzo nesimba uye nekukurumidza. Vati nyaya yemadzimai inyaya iri pamusoro-soro uye inofanirwa kugadziriswa nekukurumidza.
Chekutanga tiri kuti isu pamareforms atanga tichitarisira kuti achaiswa pane nyaya yekutanga yemadzimai, yatiri kuti madzimai representation yavo haisi kusvika pa50-50, iri kuramba yakadzika zvikuru. Saka hurumende yakaisa iyo extension yekota yemadzimai from yaifana kuexpire muna 2023 vaka extenda nedzimwe mamatemo maviri, uye mukota yemadzimai makabva maiswa zvakare vechidiki madzimai echidiki 5 vanenge vari mukota yemadzimai iyoyo. And then vakaintroduce zvakare youth quota yakaiswa ine ma-seats 10 anenge ari reserved for my youth muNational Assembly. Saka izvi zvakaitwa kuburikidza neconstitutional amendment number 2 inyanga iri ichichinja mutemo wekuti kota yemadzimai enderere mberi, uye ichiintroducer zvinhu zvitsva zvinova izvo youth quota yanga isipo.
Saka Zimbabwe Electoral Support Network inotii nezvakaitwa izvi? Munotii panyaya yemadzimai?
Tiri kuti ma reforms iwaya akaitwa wongu akanaka, asi takaongora tichiongora pamadzimai haana kusvika panga pachitarisirwa, nokuti madzimai vari kuti vanoda 50-50 representation. Uye constitutional amendment number 2 yaka introduce zvakare kota yemadzimai kuma local authority, asi haisi kusvipa zvakare 50-50. Saka pachine kugunununa kukuru. And the super kutarisa ma reforms aya tukuita iyo yatinoti scoring, yekuti tinotarisa kuti reform iyi yakaitwa zviri full here, is it fully implemented. Kana iri fully implemented tinopa iyo color he scoring ye green. Kana yango itwawo zvishomawo zvokuti pane zvaitwa asi hainyatsoitwa zvakanaka oro hainyatsopedziswa, tinopa color ye orange. Kana isina chati chaitwa pane zvairi reform iyoyo, tichikupa color tsvuku kana kuti red. Saka panhau yemadzimai takaisa color orange nokuti pane zvati zvakaitwa asi hasati zvasvika patinoti pa full implementation yema reforms ye 50-50. Pa youth takaisa green nokuti pakange pasitorina kota yema youth. Saka kutongovapo kwayo tinototenda nokuti pane zvavepo asi zvinoda kuramba zvichiimprovewa, saka takaisa green. Asi takazoisa red panhau yekuti age eligibility age yemayouth yavari kuchema naye kuti aiwa tinoda kuti eligibility wo tipindewo musarudzo, vari kuti ivo hapana zvati zvaitwa panyaya eligibility age, saka takaisa pared.
Muchidimbu munoti nezvemedia, Zimbabwe Electoral Commission nezviri kuitwa neCOVID-19 mumabasa ose awa.
Kunhau dzemedia izvi idziitwo priority, especially nguva ino yatiri yeCOVID. Ndiyo nguva yekuti mitemo ngaiongororwe, mitemo ngaigadziriswe, mapolicies ngaagadziriswe, maregulations ngaagadziriswe, uye Zimbabwe Electoral Commission ngaikwenenzvero istrengthenwe kuti ive commission inoita kuti sarudzo dziitwe mujekerere, pasawane vanogununguna kana vanotsutsumwa kana maelections achizenge aitwa. Saka tiri kuti gwaro redu iri rine zvakawanda zvatiri kutaura, panangobata zvishoma shoma munoriwana pawebsite pedu, kana kuti munogona kuriwana zvakare mukatinyorera. Tinokutumirai gwaro irori. Saka tikukumbirawo kuti aiwa mapolitical parties, hurumende vezek parliament, mhaya dzemaelectoral reforms ngatisadzitarise pasi, ngatidzitarise tiziva kuti aiwa dzinogona kukanganisa kana kuti dzinogona kuti tsarudzo dzedu dziitwe zvakanaka. Saka ngatidziprioritizei seZimbabwe kuti nyika yedu irambe ichienderera mberi, irambe iine runyararo, uye masarudzo dzedu dziitwe mujekerere uye mune zvakanaka. Mazviita henyu. Thank you.
Avo vange vari mukuru wezvirongwa muZimbabwe Elections Support Network, amai Elden Kandororo Dingani, vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Newsday rinoti sangano reUnited Nations richatuma nhuma yaro kuZimbabwe kuzoongorora zviri kukonzerwa nezvirango zvakatemerwa mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevamwe vakuru vakuru mubato reZANU-PF. Nhumwa iyi amai Alena Dohan vanobva kuBelarus vanotarisirwa kusvika muZimbabwe musi wa18 gumi guru kusvika musi wa28. Newsday rakare mutungamiri webato guru rinopikisa reMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoshora mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachiti vari kubatsira vanhu vekuAsia kutora ivhu, izvo zvava kukonzera kudzingwa kwevanhu vazhinji kubva munzvimbo dzavanogara. NewZimbabwe.com rinoti vanhu vasere vakasungwa mushure mekuedza kuvaka misha yavo mupurazi ravaPhilip Chiyangwa vakabvisiswa faindi dzinoita madhora zviuru zviviri nemazana mashanu pamunhu kana kupika mujeri kwemazuva makumi matatu. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
pamusoro yestudio 7 pamusoro yestudio 7 tinofara nenhau dzomunotipa nhau dzomunotipa kana tisina kutodziterera kana tisina kutoiona studio 7 unotorwara kuitaita sekutoti pane chimwe chinhu chausina kuona kana kudya kuitaita sekuti hauna kudya mapirizi saka mapirizi omunotipa imimi anotifadza chaizvo
Studio 7, Studio 7 apa. Ndinorwadziwa zvikuru sei nemurume akataura mashoko mamwe anondikwadza. Kuti Studio 7 inotaura zvenhema. Muendere mberi muchitaura zvenhema. Murume akazvikanzi unogara kupi chako chako handizivi kuti unogarepi muZimbabwe agarimo. Nokuti haone kushupika kunoita vanhu muZimbabwe. Endi Studio 7 inotomboshedza vakuru vezano nguvani vachibvunzurudzwa zvichiratidza kuti Studio 7 inotaura zvechokwadi ndichizotaurazve futi pamusoro ndichitaurazve nezve vama Mugabe vari kuda kuvhukunurwa vanhu ndavaregere kudaro kushungurudza mweya endi mweya uyu wavari kuda kushungurudza uchatinetsa mweya yacho iyo ndiyo vari kukanganisa vari kuitira kuti mweya svina isumuke ndaikumbira kuti ndevazviregera izvi zvapfuura zvapfuura
pastudio 7 mamuka sei nhasi mamuka sei ndoda kungobvunzawo mubvunzo wokuti nhaurano dzida kuitwa nemdct yavangonzorai nezanupf ndedzei dzingazobudisa chinhu iyo zanupf ichitadza kuteerera bumbiro renyika chairo chairo bumbiro remutemo wenyika chairo zanupf hariteereri inoita zvainoda saka yozoita nhaurano nemdct yoburitsa chii kana ivo vatsvangirai paungwariwa paipakonzanzi vakatanga nhaurano vangangotanga nhaurano from norway mdct yakaenda kumaelections ikadyiwa ikaamenuti handingazihatozivi kana zero kumachii pesendeji yaikaita kumaelections mdct 34,000 yaikawana ovharawo kuna kupi ikadyiwa saka kana pati yadyiwa kudaa zanupf ichinge yahwina sekunda kwayakaita inonzi yakahwina handiti nhaurano yauda kuita nemamwe mapato ndei
imi maimi musada kutsvaga vanhu mvekwai mbuya mamimo vaichasei mbuya mamimo vachonanivao tiri kutora nyaya dzokuti chitupa chiri kutengeswa muzimbabwe vakutora nyaya dzokuti kwai chichibuya paraka zvino pazaka paipapotupa uye nosvika nezoda mari tikubhadhariswa zvitupa asi kutora chitupa tinobhadhariswa zvitupa pazaka paya asi motiudza kuti haana na chitupa ndiye wanepi $100 yachonaekutenga $10 yekutenga chitupa ndiye wanepi handichandi tikagara mumamisha mwaashakushava dhola chaa chaira kutaa kuti gasa chibagi kuti achingete vana vake notaura kwai vana muzimbabwe upenyu hwakanaka hwakanaka kupi kana hwakanaka kumba kweni tichambowo yako kumba kwenyu ikoko tizoraramira ikoko handi kune upenyu hwakanaka tiyekoko tizoraramira ikoko musada kujairira vanhu vese muhoti vanhu vakutoka kuda munyika kupusa here kwavo kupusa nyange ukadzidza ukavaticha nongonyingofamba usina mabhasikoro kuno kutiya nefamba nemota marenja nemakuruza kuno
pastudio 7 apo pastudio 7 apo muri sei nenhau dzomunotipa nebasa renyu ramunoita iri rakanaka kwazvo aiwa ndoda kungotaurawo pamusoro pana monzorao monzorao kuta kunyarwa mano koseiko hauni kuti takabva kure nemusangano wemdc alliance aiwa mano monzorasajairira vanhu mano tava nemakore mangani tichivhotera mdc alliance tava nemakore mangani monzora asada kushandiswa zina basa mano aidazamadata zvemamiting zina basa namunangarwapo vachizivanapo unokunga dati zvione reso aiwa isinongoti babachamisa ka rambai makashinga musadzora tichimbonokuti bvenyu rabata kumeso setichakuvhoterai kusvika nekumadhirai tinechembere dzedu vese vachakuvhoterai saka aiwa abachamisa muri kuhwina 2023 muri kutotonga chero zvikadii monzora tichabatana muno musouth africa atitizira muno ndopa achaona kuti asitsotsi
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu atina kwatakarerekera. Tumirai mazu enyu pa WhatsApp number zinoti 001-202-465-0318. Muchiti udza zvamunofunga pane zviri kuitika. Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica. America yatemera zvirango panengo dzevasori vehurumende yeIran zvichitevera kupomerwa mhosva kwadzakaitwa nagweta rekuchamhembe kwedunhu reNew York, iro rakati vasori vana ava vakaedza kubvuta zvechisimba mugari weAmerica kuti vaende naye kuIran. Munhu wavaida kubvuta ndiMasi Alinejad, mutori wenhau akazvarirwa kuIran asi ave mugari weAmerica. Alinejad murwiri wekodzero dzevanhu anoshora hurumende yeIran uye ane chirongwa chake paVoice of America. Gurukota reAmerica rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika vaAntony Blinken vakati zvakaedza kuitwa nevasori vekuIran ava zvinotyora mitemo yekudzidzana kwenyika dzose pasi rose. Vachiti America inoona kuti Iran inoda kushungurudza zvimwe zvizvarwa zveAmerica kusanganisa vashandi vehurumende neavo vaimboshandira hurumende. Vasori vana ava vakuru vakuru mubazi revasori reIran ndivana Alireza Shavrogi Farahani, uyo anotungamira bazi revasori rine vamwe vasori vatatu vatemerwa zvirango neAmerica vanoti Hamoud Kazein, Kia Sadehi naOmid Noor. VaBlinken vanoti chikwata chevasori ichi hachina kutumwa kuzobvuta mutori wenhau uyu chete, asi vanhu veIran vasingawirirani nehurumende yeIran vanogara muUnited Kingdom, Canada nekuUnited Arab Emirates. Vasori vana ava vanonzi vaiita basa iri sekutumwa kwavakanga vaitwa nebazi rehurumende yeIran rinoona nezvoruzivo nekudzivirirwa kweIran, zvichinzi vanoshandiravo bazi revasori rinonzi MOIS, iro rinonyanya kutyiwa muIran uye rakatemerwawo zvirango neAmerica. Sekutaurwa kwakaitwa nebazi reAmerica rinoona nezvemari reUnited States Treasury Department, MOIS inoitira hurumende yeIran basa guru mukutyora kodzero dzevanhu veIran, richitizve kudzvanyirirwa kwezvizvarwa zveIran zviri muIran nekunze kwakaita sekuEurope nekumwe kunoitwa neMOIS. Kutemerwa zvirango kwaitwa vasori vana ava kunorevavo kuti zvose zvavanazvo muAmerica hazvisisiri mumaoko avo uye hapana munhu ari muAmerica achabvumidzwa kuita zvemabhizimisi navo. Mabhanga nemamwe makambani anoita basa rezvemari vachatemerwavo zvirango kana vakafambisa mari yavo. VaBlinken vanoti America haizoregi vatori venhau vachichichidzirwa kana kunyaradzwa, vachiti America ichaona kuti vanoita izvi vanosungwa. VaBlinken vanoti America haidi kuona kurwiswa kwezvizvarwa zveAmerica muAmerica kana kunze kwenyika. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica uye maaverengerwa neni Tanonoka Wande weStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vamwe vanoti kufumura vanhu vanonzi vari kufambisa mari yekunze zvisiri pamutemo hakuna zvakunobatsira kana vakuru vakuru vanoitawo izvi vachisiyiwa. Dare repamusorosoro rinoudza vakazembe-kazembe navaGodwin Matanga kuti vabhadhare imwe nhengo yeMDC zviuru gumi nezviviri zvemadhora ekuAmerica. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.